DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Gubhumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu sepati yeCCC tofunga kuti mutauriri wedare reparliamendi vakareswa nokuti zvavakataura hazvina kana simba rinobva mumutemo. Kwaivo kungofunga kwavo semunhu ane bato rake raanosapota. Ndofunga ruvara urwu runovabhoa, havarufariri, but isusu tiri kuenderera mberi takarufeka.
Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti dzicharamba dzichipfeka zvine ruvara rweyero dzichiti hapana mutemo weparamende unorambidza izvi. Sangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu muAfrica vanopfuura mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara.
Tanga napasi kuvanhu variko nokuti nzvimbo yoga yoga ine varidzi vayo vapenyu novakafa pamwe chete nechitendero chavo nokubvuma kwavo. Chero nyange usingabvumi nechivanhu mune zvechivanhu zvemidzimu zviya, kana uchienda kuvanhu vanozvibvumira izvozvo unotozvininipisa wozvitevedzera.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rava kupinda zvine mutsindo mumaruva kuti vanhu varizive. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasarudzwa musarudzo dzichangoitwa nezuro dzakatoreswa mhiko dzekuva nhengo dzedare reparamende yeZimbabwe. Mushure mokutoreswa mhiko idzi, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakataurira nhengo dzeparamende idzi kuti dzisauya kuparamende dzakapfeka mavara anomirira bato ravo. Pakutoreswa mhiko kwavo, nhengo dzeCCC dzakange dzakapfeka zvimwe zvine ruvara rweyero runova ruvara rwebato ravo. Asi umwe wevatevedzeri vemutungamiri weCCC vatendai biti vakaudza vatori venhau kuti hapana chakaipa mukupfeka chinhu chine ruvara rweyero kunze kwekuti kana chiine mufananidzo kana chimwe chinoratidza kuti zvakapfekwa izvi zvakamirira bato rezvematongerwo enyika. Tabata imwe nhengo yeCCC vaPrince Dubeko Sibanda vanomirira Binga North, avo vakatoreswawo mhiko nezuro kuti tinzwe zvakaitika.
Chakaitika nezuro handendechokuti vaiva zuva rokutanga rokuti pati idzva pati nyuwani yakaumbwa muna January gore rineri inonzi CCC kuti ipinde mukati medare reparliament. Saka takapinda tichinogadzwa UMP wedu kokutanga kuti kuve neopposition inonzi CCC mukati meparliament. So takati tapinda kukazonzwika speaker vachiti ivo mutauriri weparamende vachiti ivo havade kuona munhu anenge akapfeka chipfeko chine ruvara runoratidza kuti runofambirana nebato kana tine regalia yepati yavo. Chakati kachamadza isusu vamwe ndechokuti vange vakapfeka matai matsvuku ered vanga varipo, vanga vakapfeka nhumbi dzine mimwe mivara yakasiyana siyana vange varipo, kusanganisa nevange vakapfeka magreen. Asi takanzwa speaker vachitaura kuti nhasi havasi kuzotendedza kuti kuve nevanhu vakapfeka nhumbi dzine ruvara runo zvinofambirana nebato ravo.
Saka imimi se Citizens Coalition for Change munofungei nezvakataurwa navamudenda izvi?
Zviri pachena, zvakaita pachena kwatiri kuti speaker vanga vasingatauri vachitaurira vamiriri veZANU PF, vanga vasingatauri vachitaurira vamiriri veMDC Alliance, asi kuti shoko iri ranga rakanangiswa kwatiri isusu vamiriri vebato reTripleC.
Saka munoita sei seTripleC, munoita sei nenyaya iyi? Inokunetsai zvakadini?
Inini hangu wande hapana chinondinetsa, nokuti ndauya ndichiuya kuparamende ndakatakura matai angu mashanu. Matai angu mashanu iwayo ose ndeoruvara rumwe chete ndeweyero. Ende ndiri kutraya kungoti speaker vakati vachipedza kutaura hatina kuzowana mukana. Matitarisiro edu ndiyo kuti nhasi patinoenda kuparamende takapfeka matai ane ruvara rweyero. Tinoda kunzwa kuti speaker vachiudze kuti zvavari kutaura izvozvo vari kutozviona zvichibva pamutemo upi, nokuti hapana mutemo unorambidza nhengo yedare reparamende kuti ipinde muparamende yakapfeka hembe kana kuti chimwe chipfeko cherumwe ruvara. Hakuna zvakadaro. Zvatoziva chete zvinorambidzwa ndezvokuti handitendedzwi kupinda ndakapfeka regalia. Tai yedu yeyelo is not a regalia, nokuti regalia yedu inozikanwa tinenge yakanyorwa kuti TCC pamwe chete ine mufananidzo wemutungamiriri wedu. Saka matai hatina awaya kana kuti majaketsi, vamwe vanenge vane majaketsi eruvara rweyelo, hapana chino ratidza kuti ruvara iroro nderwe political party. Ndofunga kuti kungovhundukawo kwaspeaker, nokuti havana kujaira kuona vanhu vanopfeka zvinhu zveyelo. But yelo ikalawo inongozikanwawo kuti ikala iripo kana even paflegi yenyika inei. Saka handione kuti vangabudirira speaker pane izvozvo zvavaita. Tichanonzwa kana tasvika kuparliamend kuti nai speaker ivo vanenge vazvowana papi, nokuti hapana mutemo unorambidza kuti ndipfeke tai yeyelo kana kuti jaketi yeyelo. So ndo zvatiri kutarisa, ticharamba takapfeka izvozvo. Handingarege kuenda ndakapfeka tai muparliamend, nokuti parliament, mutemo wemuparliament unoti senhengo yeparliament yechirume ndofanira kunge ndakapfeka jacket and tie. So as long as ndakapfeka jacket, as long as ndakapfeka tie, handione kuti pane chinenge chakaipa. Tichaona kuti vanotiita sei. Kana vachatidzinga, ndofunga vachatidzinga tese tiri 19, nokuti hatirege, hatirambidzwi. Hapana mutemo unorambidza tipfeke hembe dzeruvara dzatinoda.
Pane mamwe mapato here asina kubvumirana nezvakataurwa navamudenda?
Hapana rimwe bato ringarega kubvumirana nezvakataurwa navamudenda, nokuti tese tinoziva kuti kubva pakatanga marecalls akaitika aya, parliament yange yatova one party institution, yange yatova imba yevanhu vanotenderana zvavanenge vachitaurirana imomo. Saka vese vakafanana. Saka ndovimba kuti havangapikisani nezvavanga vagara vachitaurirana. Vanhu vanga vagarawo nguva yakawanda vachiita zvinhu nenzira yavanotenderana nayo. Asi isusu eparty yeTripleC tofunga kuti mutauriri wedare reparamende vakareswa, nokuti zvavakataura hazvina kana simba rinobva mumutemo. Kwaivawo kungofunga kwavo semunhu ane bato rake raanosapota. Ndofunga ruvara urwu runovabhoa, havarufariri, but isusu tiri kuenderera mberi takarupfeka.
Avo vange vari mumiririri weBinga North mudare reparamende vari nhengo yeTripleC, vaPrince Dvieko Sibanda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda sezvo kwange kwadoka. Sangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rakazivisa nezuro mumvuro kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara, izvo zviri kuita kuti mhuri dzinodarika miriyoni imwe chete dzisatodya zvachose pazuva, richiti dambudziko iri rinogona kuwedzera mumwedzi inotevera. gwaro rakaburitswa nesangano iri rinoti dambudziko renzara iri rabata Africa yose kubva kuMauritania neBurkina Faso kumawirira kuenda kuSomalia neEthiopia kumabvazuva. Sangano iri rinoti richawedzera rubatsiro rwariri kupa kunyika gumi richishanda pamwe chete nemamwe masangano anopa rubatsiro. Nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vanoti kunyangwe hazvo gwaro iri risina kutaura nemamiriro akaita zvinhu munyika dziri kuchamhembe kweAfrica kana kuti kuSadak, hazvirevi kuti nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwe hadzidiwo rubatsiro rwechikafu. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Reverend Matonga pamsoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti mamiriro ekunze ava kuafekta security yechikafu muAfrica zvakanyanya kupfuura zvazvaiva makore akapfuura. Ende mukaona nyika dzadomwa kuti dzese dzichange dziine nzara hazvina kumbobvira zvaitika mumakore apfuura. Saka muri kuona kuti zvaakuenda kunoti a quarter of the population iri muAfrica yaakutarisana nenzara, inyaya inotyisa zvikuru kwazvo.
Saka izvi zvinorevei Reverend Matonga?
Zvazvinotaura vakandemiri ndezvekuti Africa ichange yaane food crisis yakaoma kwazvo. Hurumende dzedu dzaifanira kutanga kutora matano. Ini ndiri mufundisi. Mukaona tichidzokera kuzvinyorwa zvedu zvemubhaibheri, kuOld Testament munguva yaJoseph, akafa nopredikta kuti 7 years dzichateera dzichange dziine maguta, asi kuchazouya 7 years dzichange dziine nzara. Kureva kuti Joseph akabatsira Egypt kuti iite a 14-year plan yefood security. Tiri kutarisira kuti vatungamiriri vedu vehurumende ndo zvavanofanira kunge vaakuita zvekuti vatange kuprojekta iye zvinezvi, kuona kuti nzara iri kuuya itange yakamira nemutoo upi, potanga kuiswa maplans iye zvinezvi. Chimwe chinogona kuitika ndechekuti kune dzimwe nyika dzinoibva dzakaita kunge vana Zimbabwe, zvaitoda kuti iyo ana Sadak vaizvaimbonzi Zimbabwe is a food basket resadak. Nyika dziri musadaki macho ngadziunganidze maresources dzoita empower maZimbabwean farmers nemamwe mafarmers anokwanisa kurima. Orima achiziva kuti haticharimira nyika yedu chete, asi tiri kurimira region yese kuti ive food secure. Then vaya vanoziva nefood processing and storage vouyawo zvakadaro kugadzira matura akakura anokwanisa kuti vanhu kana tichinge takohwa zvinhu zvinochengetwa zvichienda mumatura zvinozobatsira nyika dzedu pamberi.
Saka zvinokwanisika sei izvi Reverend Matonga?
Tinoda mapoliticians ane vision, tinoda mapoliticians ane planning, tinoda mapoliticians ane kuona kunoita kuti mhuri yedu isafe nenzara. Tikaregedza kuita izvi vaJonga, kureva kuti tichaparara. Zviya zvataisomboona zvichiitika kuna Somalia kuti munhu dzinoita mbabvu chete achifamba. Tinodaro nyika yese, Africa yese, tichasvika ipapo kana tisina kuona kuri pamberi.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro reInternational Committee of the Red Cross riri kutaura nezvenyika dziri kumusoro kweAfrica risingataurewo nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Zvinoreva here kuti kwakaita maguta uku?
Hapana pangambonzi Southern Africa iri excluded from kuona kuri kuitwa neInternational Red Cross uko. For example, tikada kutora vana Madagascar neMozambique neivana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderana na South Africa vaka experience a phenomenon isakamboonekwa yekuti musizeni imwe chete munoita mvura yakawandisa, munoita drought, mozoita futi late rains. Iyoyo pattern iyoyo pachayo inototaura nzara.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kwamurewa naJonga Kandemiri weStudio 7. zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo dzemabai elections dzichangoitwa. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rabe kutanga zvekupinda mumaruwa richitaura nevanhu kuti vatsigire bato iri. Kubva nyika zvayakawana kuzvitonga kuzere, vagari vekumaruwa ndivo vanga vachitsigira ZANU-PF zvakasimba. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti zvinhu zvachinja richiti kumaruwa kwava nevatsigiri varo vazhinji, naizvozvo vachatanga kuenda kumaruwa kunotaura nevanhu pamusoro pezvakamirira bato ravo. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti bato reCCC rinofanirwa kuchenjera masvikiro nemabatiro arinoita vanhu vekumaruwa, vachiti pane unyanzvi hunodiwa mukuita izvi.
Ndinoona sokuti gwara rakanaka chaizvo kuchebuka kwatakabva tose tose kumaruzevha. Ndo zvekare kune vanhu vakawanda muZimbabwe vari kumaruzevha. Pati yoga yoga inorota ichihwina inofanira kufunga kumaruzevha pamwe chete nokunoita maprojects akasiyana siyana ikoko. So kunzwa kwatakaita veCCC vachitiwo vachandozama kuchera mabhoho maprovinci ese muZimbabwe. Saka zvinhu zvatinokurudzira mapati ose zvavo zvinotosungosanganisira reZANU-PF kuti irambe ichichevuka kwatakabva kumaruzevha. Ndo kwakarwiwa hondo ikahwinwa ikoko. Saka zviri kuita vachamisa nepati yavo zvinhu zvakanaka, chete kana zvichinoitwa negwara kwaro rechivanhu.
Gwara kwaro rechivanhu, mungatsananguravo here papo?
Ndinopatsanangura ndichiti kana uchienda mumusha mavamwe vanhu hauendi netsika dzako namaitiro ako aunoita iwe. Tinoona izvo kuti even vamwe vanhu vakuru vakaita sana Prophet Makadiwa chaivo vanotiwo vakambozama kuenda nemota dzokunochera mabhorani kune nzvimbo kudaiwo kwavanobva uko vakadzingwa sembwa vakatadza kusazvihwisisa. Hameno mapindira avavaita ikoko, ini ndakaenda ndikaisawo chibhorani kumusha kwandakazvarwa. Ndakaenda nenzira kwaiyechivanhu yokuti unotanga napasi kuvanhu variko, nokuti nzvimbo yoga yoga ine varidzi vayo vapenyu novakafa pamwe chete nechitendero chavo nokubvuma kwavo. Chero nyange usingabvumi nechivanhu mune zvechivanhu zvemidzimu zviya, kana uchienda kuvanhu vanozvibvumira izvozvo unotonozvininipisa wozvitevedzera. Saka kuvaruzevha kwatinoziva kuti ndo kwakasimba sapoti yeZANU-PF, vanotongoenda negwara kwaro, nokuti makansera vanasabhuku madzishe vanenge vari vazhinji vacho veZANU-PF vamunondoda kunochera mabhoho imomo, kutoenda kunogwadamirana, kutoenda kunozvininipisa. Zvekare nguva yataakuenda iyi yokumaelection zvinogona kumutsa kurwidzana political violence kwao nenyaya iyo yaakuda kuitwa, nokuti vanhu vachabvunza kuti wakuzouya iki zvino, makore ose waimbovepi? Handiti vamwe vachati hatichidi chibhorani ichocho, nokuti ndo zvinoitika kuti zvimwe zvinorambwa. Sekutaura kwandaita kuti Prophet Makadiwa vakarambirwa izvozvo, vanhu votanga kurwisana, zvimwe zvinogona kupumurwa. Taizviona isu kuti kuchitungwisa uku vamwe vaiti maelection achangopera iwayaya chibhorani chaachacherwa neZANU-PF chaakunzi kana wachida mvura uya nekadhi reZANU-PF. Saka zvinhu zvinokwanisa kuitika izvozvo, vanhu vakazopisirwa misha yavo. Zvinhu kana zvichiitwa kumisha hazvidi kuitwa zvine zita repati. Zvikangoiswa zvine zita repati zvinogona kutoparadzanisa vanhu, ipapo vanhu vakutanga kurwisana.
Zvino kana riri bato rinenge richida kuitawo izvozvo kuti vanhu vacheuke vaone kuti pane bato rinoda kuvabatsirawo, kana vakakwanisa kupinda muutongi, vangazvinyenyeredza sei izvozvo?
Vanongoenda vachitivo tiri vana vokuno, takufunga ivo kuti vanhu vokwedu havangatadzi, havangangosva chimwa mvura munzizi. Izvi hazvinei nepolitics, hazvinei nezvakati, vosimbisa shoko iroro. Vanhu ndo vachavona kugona kwako kana kusagona kwako, kurevesa kwako kana kusarevesa kwako, nokuti tinoziva kuti vanhu ruzhinji vacho takanyeperwa zvakawandisa kuti tichakuisirai chibhorani kana mativhotera tichazoita zvakati. Nokuti pakangoda kunzi pati yedu ndeyakuisira zvakati, yakuisa zvakati, ndiko kwataa kuti kakutenga mavhotsi kuya kwatiri kutaura kuti zvinhu zvaakuitwa nezita repati Chakureva kakuti kana ukasati votera pamwe tinoya tozvidzura kana kuti kana ukasati votera hatichaisizve zvimwe mberi kunoenda ikoko. Saka vanhu kana vachingoitirana zvakanaka ngavangoitirana zvakanaka zvisinei nokuti mozotivhotera here kana kuti hamutivhotere here. Vanhu ndivo vachanatsoziva kunaka kwako, ndiyo dhemokrasi zveyo yokuti vanhu munongoitira vanhu zvakanaka.
Ko zvino kana takatarisa zviri kuitwavo nebato rinotonga iro reZANU PF kuti ndo zvaragara richiita kubva pauya kuzvitonga kuzere, chingagoipavo kuti mamwe mapato aite zvinoita ZANU PF chii? Iko zvinezvi tinoona kuti madzishe nemasabhuku vanoramba vakambamba shigwa nebato riri kutonga iroti. Vamwe vanoda kupindawo imwomwo vangapinda sei kana vasingaisi zita rebato ravo mberi?
Chakanyanya kuipa ndechokutevedzera zvakaipa zvinoitwa noumwe munhu, nokuti zvakaipa zvinoitwa noumwe munhu zvikatevedzerwa hazvizombobudisi chakanaka. Saka zvatinokwanisa kuita ndezvokuti izvo zviri kuitwa muzita repati ingava ZANU PF zvakaipa ngatizvibudise pachena tizvishore.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Bepanau reNewsday rinoti sangano reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa nezuro muvhuro zvakabuda mubvunzo dze-2021 Advanced Level. ZIMSEC inoti vakuru venzvimbo dzakashandiswa mukunyorwa kwebvunzo idzi vanokwanisa kutora zvakabuda musarudzo izvi kubva kumahofisi eZIMSEC munzvimbo dzavo. Mukuru weSchool Development Associations vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti izvo zvinofadza zvikuru sezvo panga pane mashoko anoti zvinhu mubvunzo idzi zvange zvisina kufamba zvakanaka.
Tinofara nekuziva kuti marizaut edu abuda pakambenge pane hunyere kupeumaurahura zvichinzi izvo mamakazi edu vakanga varamwa kumaka vachidii. Izvinobva zvavaridza kuti basa riri kufamba zvachose muZIMSEC yedu. Saka pazviri kupawo mumwe vabereki mukana nevadzidzi veA-level kuti vachitsvakawo nzvimbo kumakoreji nemayunivhesiti vane madhigirii akasiyana-siyana vanoda kuita. Saka tinozvigashira nemaoko ese tichitenda ZIMSEC nebasa rakanaka kudai ravatiitira. Tinotenda.
MuNewsday makare vana chiremba vanoyambira hurumende kuti bhiri reHealth Services Amendment Bill rishakanganisa zvinhu sezvo richipomera mhosva pavashandi vezveutano pachinambo chekuvapa zvikwanisiro zvekuita basa ravo zvakanaka. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti vachawedzera zvirango paRussia vachiti America ichawedzeravo zvombo zvehondo zvainopa Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Nezuro kwakare mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura padandemutande mberi kwegungano reUnited Nations Security Council vachipomera gungano reUnited Nations mhosva yokutadza kupedza hondo iri pakati penyika yavo neRussia. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu muhondo iyi.
Tingati nyaya yehondo yekuUkraine inotungamidzira America nechipoka cheNATO inenge yakora muto, nekuti tiri kuona kuti munzvimbo dzakasiyiwa nemauto eRussia makuneneranwa mhosva dzekuuraya vanhu vakawandisa vasina zvombo zvavakapakatira aya angazi muchirungu macivilians. Tiri kuona kuti hurumende yeUkraine pamwe chete neAmerica vakunenera mauto eRussia kuti vakasiya vapfuura vanhu vakawanda chaizvo vanga vakasungwa mbira dzakondo. Iwo kuRussia ichiti Ukraine neAmerika vari kuda kusimbisa zita reRussia nekuti ivo vari kuti nguva yavanga vachitungamira munzvimbo iyoyo kana kuti yavanga vakabata matunhu iwayo mauto eRussia ari kuti hakuna vanhu vanga vasina zvombo vaiurayiwa uye havana kumbosiya vauraya vanhu vakawanda kudaro. Tingapamidzira zvezvikare tichiti nekudaro America ichitungamira chikwata cheNATO iri kuunzawo kunenera Russia uku kuboka rembatanidzwa wenyika dzese dzepasi rese kuUnited Nations uko vari kukurudzira kuti vaVladimir Putin mutungamiriri weRussia nemauto avo vaongororwa vachinerwa mhosva dzakakurisisa anonzi humanitarian commissions kana kuti kunonerwa mhosva dzokuuraya vanhu vakawandisa.
Tanzwa zvakare kuti America iri kuda kuwedzera zvirango paRussia uye kutumira zvimwe zvombo kuUkraine. Munozviona sei izvi?
Ichokwadi kuti America zuva nezuva yekuramba ichitutsira zvombo zvairi kutumira kuUkraine. Tinotaura kuti kubvira pekutanga pataitaura kuti hondo iyi haisisiri hondo iri pakati peUkraine neRussia chete asi kuti taakutotora nyika dzese dziri muNATO dzichitungamirwa neAmerica ndizvo dzaakurwisana neRussia vachishandisa zvavo Ukraine sedandaro rehondo kana kuti fighting ground. Uye taonawo zvakare kuti mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky iyo vakapiwa mukana wekuti vataurewo kuSecurity Council kana kuti muboka guru reUnited Nations rinoona nezverunyararo nekudzivirwa kwedzihondo pasi rese. Vakataurawo zvakare vachituka United Nations kuti iri kutadza kuomisa hondo iyi uye vapirawo vanoti humbowo wandanga ndiri kutaura wekuti kune vanhu vakawanda vari kuwanikwa vakapfurwa vari kunzi neUkraine neAmerica vanga vari macivilians kana kuti vanga vasina kupakata zvombo zvehondo vari kunzi vakaurayiwa neRussia. Uku America yakutoti Russia iburitswe mune zvimwe zvikwata zveUnited Nations zvakasangana neUnited Nations Human Rights Commissions. Vari kuti Russia ngaibude imomo haingave muchipandiro ichi cheUnited Nations nokuti iri kukomita mahuman rights violations kuUkraine. Saka tinoona kuti nyaya idzi dzinenge dzaakuramba dzichinyererwa izvi zvakupawo America mukana wekuti irambe ichitumira mari nezvombo zvekurwisa Russia imomo Ukraine. Saka nyaya yatinoona sekuti vamwewo ndo vari kuti zviri kuitwa neAmerica neNATO vari kusvotekana nekuti Russia yava padyo nokubvumirana neUkraine kuti vamise hondo kubva munhaurirano dziri kutungamirwa nenyika yeTurkey. Izvo zvisiri kudiwa neNATO zvisiri kudiwa neAmerica nekuti vari kuda kuti Russia ibude muUkraine yakapeta muSesembwa kwete kuti inge ichiti yakundawo mune zvakati. Saka amakwikwi pakati peAmerica neRussia asi vanhu vemuUkraine varivo vari kusafa kana kuti vari kuurayiwa zvakanyanyisa kubva kumativi ese ari kurwirana.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti dzicharamba dzichipfeka zvine ruvara rweyellow dzichiti hapana mutemo weparamende unozvirambidza. Sangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu muAfrica vanopfuura mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rava kupinda zvine mutsindo mumaruva kuti vanhu varizive. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zvakare manyero anasi apo tichikupa zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.